Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kukadzi 4 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyurenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinokwasita anonzi pachirungu ma social rights, because mutemo wemuZimbabwe hatisati boita nyaya dzino accepta ma social rights. Taita nyaya dzino accepta ma first generation rights, the right to freedom of movement, the right to freedom of assembly.
Vabiti voendesa hurumende kumatare vachiti inofanira kuwanisa vanhu kodzero yekuwana dzimba.
Zvitoto zviri mapensioners ndozvinonyanyorwadza, ndo vanhu vakaita kuti vave nepolisi foundation yekuti tione restriction. Vazhinji vacho vanenge vava kutorwara, vamwe vacho vane havana mamwe enazatesofikamu, vamwe vakura. Kana toita sekuti pano pakutotorwa advantage yekuti vanhu ivava vatinogona kurezapoda navo.
Sangano reApex Council ronetseka nekunonoka kwemihoro yevashandi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanotungamira bato rinopikisa rePeople's Democratic Party uye vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vatendai biti vari kuendesa gurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuwere pamwe nekanzuru yeHarare neyeZvimba kumatare kuti vawanise vanhu vari kugara muzvitangwe naDzimba sezvinodiwa nebumbiro remitemo. Mukuzeya nyaya iyi tabata vabiti.
Tine nyaya mbiri dzatakapinza mumatare. Kune vanhu vari kutambura vari kugara vanonzi maslums or ma illegal settlements. So vanhu avari kutambura zvakanyanya. Vamwe vacho vakaoccupy mafarm kuma2000 pakatanga hondo yeminda, but nokuti varombo hurumende haina kuvapa dzimba. So nyaya yayapi kuti bumbiro remutemo iri redu iri, does it have a right to housing? Why does it have a right to housing? So isu tiri kuti right to housing iripo, nokuti kana section 48 yeConstitution ichiti munhu ane kodzero yeupenyu, right to life. The right to life can't exist pasina kodzero yekudya. So in other words, the right to life incorporates the right to food. It incorporates the right to shelter. It incorporates the right to water and a clean environment. So once tikangoti munhu ane right to life, it means unhu ane right to shelter. And izvi zvinhu zvinorecognizwa muma international conventions akawanda nemaprotocols akasainwa neZimbabwe, kunyanyanya convention inonzi International Covenant on Civil and Political Rights. So ndonyaya yatoda kuwatseta, toda kuwatseta anonzi pachirungu ma social rights, because mutemo wemuZimbabwe hatisati boita nyaya dzino accepta ma social rights. Taita nyaya dzino accepta ma first generation rights, the right to freedom of movement, the right to freedom of assembly, the right to freedom of speech, the right to freedom of association. Hatisati taita nyaya dzinoita accept ma social rights takafanana ne right to education, right to a clean environment, a right to a shelter. So that is what we are now trying to push, a new boundary, a new border yemutemo wedu kuti dare hongutafara stereke nema first generation rights amatipaya. Gore rakapera takafara nemutongo wakauya uchinzi vana vadiki havaroorwe, child education, because mwana hasati asvika 18. But those are first generation rights. Taakutesta masocial rights, manje masocial rights anoti netsei, because kazhinji hurumende inenge isina mari.
Ko kune dzimwe nyika vanoitawo sei?
So kuSouth Africa vakatoseta mutemo, pane dare case inonzi Grootboom yakati hongu hurumende inofanira kupa dzimba, but responsibility yacho ngaitanga newemubereki. And two, this right, you know, dependent on my resources, estate. Number three, right is progressively realized. In other words, I'm going to instant. You know, it was progressively realized over the number of years. As kune dzimwe nyika dzakafanana na Colombia, like, but no, right, kana munhu ati haana imba approve kuti haana imba imi hurumende mupe imba and put it as priority ndo zvandiri kuagiwa manhu ngatiregei kuadopta gwara ratorwa neSouth Africa ngatiadoptei gwara ratorwa naColombia vamugabe pavanofamba vaya vanobuda nechikwama chinoita icho 6 million 4 million imbangani dzingabude ipapo so tikuti it's not about the budget it's just about allocation so tikukushidzira moto kumatare kuti anyatsofunga anyatsoona kuti pano paipa yechipiri yatasaita ndeyevana tikutiwo vana havane kodzero and zvino musection 81 yeconstitution inotaura kuti vana vane right to shelter
saka apa vabiti ndiani wamunenge muchikwidza kumatare
the minister of local government because minda yese land yese yemuno yeben inoita belong kuna minister of local government ndiata kwidza kudare akamirira hurumende takwidzawo kudare seat of Harare because seat of Harare vanhu vanogara padhuze neHarare vachigarawo pakati pezvimba saka takwidza makanzuru mairi ezvimba neseat of Harare chiti nehurumende yacho kuti ipai vanhu vaminda
vanotungamira bato rinopikisa repeople's democratic party vatendai biti uye variwo gweta rinorwira kodzero dzevanhu vari parunare muHarare
makatsierera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7
tiri kutepfenyura tiri muwashington dc
munotibata pa 909 am 4930
kana pa 6065 ne 15460 kilohertz pa shortwave sachigaro wesangano reapex council amai cecilia alexander vanoti vari kushushikana zvikuru nekunonoka kwemari dzemihoro zvikuru kune vakwegura gurukota rezveupfumi vapatrick chinamasa vanoti hurumende pari zvino haina mari ndosaka iri kunonoka kubhadhara vashandi mukuzeya nyaya iyi tabata amai alexander tikavabvunza kuti nyaya yemamiriro emari yakamira sei
pari zvino tinogona kuda chaizvo kuti taura asi chonetsa ndechekuti nyange iyo yacho yatinozopiwa iri kunetsa kubuda kwayo bhonasi yanetsa kubuda kwayo isi tanga tichifunga kuti tikambotaura nyaya yemapeibeti yedu tikataura nyaya yebhonasi kana tapiwa bhonasi techifamba zvino techiti chitiwedzerai nokuti shuwa kuti mari yacho haisi kuuya bhonasi hakuna tabva tatanga titiwedzere ndosunga tinenge takutoratidza kuti nesuezina negotiators hatizivi zvatiri kuita taida kuti timboona zviri kunyanyisa kuafekita vashandi izvozvi tichingopedza tinenge takutanga kupinda panyaya yekuti chitiwedzereiwo mari
ko nyaya yemapei dates muri kutiwo kudinai
nyaya yemapei dates hatifare nokuti havazi vese vari kuwana mari yavo mwedzi wavanenge vachifanira kuti vaiwane mukatarisa pane vethe rest of the civil service vabva vati tasana mubvandiripo chaivo nemapensina zviri kutirwadza zvinhu zvokuti takataura nehurumende kuti aiwa kana zvichigona munhu wese ngaatambire mwedzi waanenge ashanda ndo zvinoratidza kuti tese tiri vashandi vehurumende uye takafanana tichitosaizvo mapensionas ndozvinonyanyorwadza ndo vanhu vakaita kuti vave nesolid foundation yekuti tione isusu tekushanda vazhinji vacho vanenge vava kutorwara vamwe vacho vamwe havana mamweenaza social income vamwe vakura kana taita sekuti pange pakutotorwa advantage yekuti vanhu ivavava vatinogona kuita zvatoda navo zvokwadi zvinorwadza kunevaaaamabenki vanhuvava vakura ndovamwe vacho kotokurumidza kufa saka tamtitoizvikuhurumende tichanotaura nehurumende takatofara kwate tikanza kuti ndoimwe nyaya yekuti dai vambonawo even mapensionas nezirest of civil service zvotambira mwedzi wavanhu vashanda mari
avo vanga varisa chigaro wesangano reapex council amai cecilia alexander vari parunare muHarare muchirongwa chedu chatinotarisa zvemabhizimisi kana nyaya dzezveupfumi tine hurukuro nemukuru weconfederation of zimbabwe industries vabusisa moyo nezvekugadzirisa nyaya yezveupfumi mugore rino ra2017
misangano yedu yakawanda tinowanzoshongana navo tine imwe iri kuitwa dzakaita imwe zvondo rakapfuura tine imwe tinogara tichishangana navo asi kuteererana nekushanda nekukasira kuita zvakabvumirana ndiwo kunoti kunozonesa dzimwe nguva asi kusangana nekutaurirana hatinotaura tanga tiri kupalamendi masondo maviri akapfuura tichitaura nekupalamendi vari ivo
nyondo dzemitemo kuti mitemo yatinoda kuti tinyatso yakati yakati tine nyaya dzemapemiti kuti zvinhu muZimbabwe wagadzira kunodiwa export permit tiri kuti bisai mapemiti ese ayaya hakuna need yekuisa mapemiti accept for zvinhu zvakaita zvinodyiwa nezvimwe zvakadaro dzazvo zvimwe zvinogadzirwa ngatibvisei maexport permit makambani kana agadzira chino kusaite zvinhu zvinoita kuti makambani acho azomirira export permit kusvika zvinhu zvanyatsokanganisika
zvakatambirwa sei zvine nhengo dzedare reparamende
vakazvigamuchira sevanhu vanoita vanogadzira mitemo vakati kavapa written submissions kavanyorera pasi vakazvitora vari kuzvishanda pane imwe inonzi RRI Rapid Result Implementation yakatarisa nyaya yemaexport iri kuitwa neZimtrade neOffice of the President and Cabinet yakatarisa nyaya iyo yekuti tinowedzera sei maexport senyika saka tinosangana misangano iyoyo inoitwa svondo nesvondo nekuti tirikuda kuti by April tinenge tasvika pastage chekuti makambani ari kutengesa zvinhu kunze kwenyika
pane imwewo nyaya yanga ichitaurwa kuti mimwe mishina yamuri kushandisa maindastri umu inenge yave yakare vamwe vanga vachigunun'unawo kuti mitero inobhadharwa nevemaindastri kana vapinza mishina iyoyo muZimbabwe yakakurisa zvekuti zvinotonetsa muri kutaurawo here nyaya iyoyo ine hurumende
tiri kutaura tiri kuti makambani ane mukana wekuti akwanise kuexporta zvinhu ngaapuwe mari dzakatoti dzikei pamainterest rate vasarambe vachibhadhara mainterest rate ari kure ndo zviri kuita kuti makambani asawanewo simba rekuti vaunze mishina yenyuwa yavanoshandisa ine efficiency inogona kugadzira vanhu zvinhu nemutengo uri pasi pasi mishina iyoyo iri kugadzira munyika dzakaita sana Japan nana Germany inoti dhurei saka kudhura kwayo zvinoda kuti government ibatsire makambani kuunza mishini iyoyo nekudzikisa marates of interest nekupa mukana wekuti vaise mishina iyoyo itange kushanda vasati vadaidzira mari dzavo
Mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries vabusisa moyo vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotaura nevari kumamisha kana varimi nhasi tine hurukuro navagumbo vekumberengwa West nezvedambudziko remafashamu emvura raparadza upenyu madhamu mazambuko nezvimwe zvivakwa munharaunda yavo tavabvunza kuti zvinhu zvakamira sei
kuno ndikati zvinhu hazvina kumira zvakanaka blessing sikuru ndichitaura pamusoro pemvura mvura yakashakaza taachichitemba nedhamu rezvavagavi mberengwa West zvino rakabva rarohwa nemvura ndokukukura hamuna kana kusara kana chimwe chinhu
harina kukukura dzimba here kana zvipfuyo uye hapana vanhu vakarasikirwa here neupenyu
kuno kwatiri kwarakatanga nako hakuna vanhu vakarasikirwa neupenyu asi tisingazivisi asi tarinoburuka kuti dzimwe nguva munzira muna vamwe vakashaika asi zvatinoziva pane zvibhiriji zvimwe patatichipinda napo zvakadambugwa saka dhamu racho harinambosara kana rine mvura kana hove dzimwe dzaingorasika dzimwe vamwe vachinunga mumapfundo magadheni aiva padhuze akabva atogwa wose ndobva ainda
saka muri kurarama sei nemamiriro azvakaita ekuti mazambuko enyu akapwanywa uye magadheni enyu akakukurwawo nemvura
mararamiro atinawo blessing akaoma nokuti vazhinji kuno kumberengwa wesi iyo yandinoreva kuzvavagavi dhemu tati tichingorarama nedhemu iroro rarina mairrigation anokwana kuita maviri atatichidiridzanawo madiridzo atatichidiridzanawo rimwe riri mhiri rimwe riri mhiri zvino iye zvino hapana kuti tigoziva kuti ticharama sei plus mombe kuti dzichararama sei ene tawana rubatsiro rwokuti dzimwe nhambo tingawanavo dhona ringatibatsira kuti ritimurudzire dhamu iroro nokuti urombo ukuru chaizvo
ko vakambouyawo hurumende here kana kuti mumiriro wenyu mudare reparamende kuti azoone kuti zvinhu zvakamira sei
Pasa kitauya miriri nukuti jamu ilaka jambu ka suru makuseni. Raga baralambu gwane mbura suru makuseni kuna mbura kwa yaka itaiko. Yaka wata ichina usiku hesi. Saka suru makuseni. Ndo baralambu ka jemu.
Kutichitari sawo zimwe zirimwa zenyu. Saka mira se ininya mvura ilikura mba ichinae.
Zimwe zirimwa blessing. Kume kupatua matibamwe tinori mamuma kuhi. Mune chota, shukumoti mide yacha, chisago pindi, pirimwa zacho zimwe zatsuka, zimwe, ngeo shukuti kungango wa zara kwa kana, blessing.
Mumwe mugari, wekumaruwa, ekumberengwa West, vajo, vachitaura varu parunare, varu kumberengwa kwa kare. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombora kanaka kunge tine hurukuro na muzvare Catherine Alice Mariadzo avo vari mu South Africa. Muzvare Mariadzo vanoti shuwiro yavo ndeye kudzokera kumusha kuti vanoitawo mabasa vari ikoko. Tichanzwa nhoroondo yekuti vakasvika sei ku South Africa uyezve pane mabasa api avari kubata vari munyika iyi. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu muzvare Catherine.
Makadi isisi Marvelous. Makadi vateereri.
Sis Catherine, mungatitsanangurirawo kuti muri kupi imi uyezve semudzimai muri kurarama sei?
Inini ndiri ku South Africa, Cape Town. Ndinoshandira varungu, like murungu wangu. Ndinongoshandawo general working, ndomararamira ndinoita sevanhu kadzi. Kutoenda kuZimbabwe, tinotoenda kamwe chete pagore. Zvinhu zvakangooma kwese kwese kuZimbabwe kwacho zvinhu zvakaoma, kuno kwacho zvinhu zvakaoma.
Matambudziko api amungati muri kusangana nawo imomo muSouth Africa semudzimai?
MuSouth Africa isusu kana tichitofamba. Tinonga tichitotya, tichifira upenyu hwedu because kugara kwacho kuSouth Africa is like maSouth African acho anyatsotifarirawo semaZimbabwe nachiti tidzokere kumusha kwedu. Of which kumusha kwedu kwachitikanzi tidzokere hatina chatinonoita ikoko. Ndakaoma kuZimbabwe kwacho.
Makaenda kuSouth Africa kurini uyezve chii chakakupai kuti muti inini zvemuZimbabwe ndazvitadza regai ndipoonoedza zvejoni?
Inini ndakatanga kuenda kuSouth Africa 2010. Nekuda kwekuti zvinhu zvanga zvakaoma kuZimbabwe kwacho ndomadays aingoti ukangomuka uine bhera cheki rako 2010. Kukwira kombi pakudzoka ichakwani kudzokera kombi saka ndakamba ndangofunga zvekuenda South Africa.
Muri kukwanisa here kurarama nemabasa amuri kuita imomo muSouth Africa? Munotumira mari kumusha here?
Kutumira tinotumira, tinoona zviri nani kumabasa atinorarama nawo muSouth Africa zviri nani o pane kuti ndidzokera kuZimbabwe ndinogara kuZimbabwe. Tinoona zvipenyu zvacho ndomera kuZimbabwe kwacho.
Tinoona veruzhinji vanombochema-chema panyaya dzemapepa nezvimwe zvakadaro vachiti vanhu vanogara vachishungurudzwa panyaya dzemapepa. Zvakamira sei kwamurimi?
Inini kwandiri kuCapetown handikunyepa kuti ndakambowana nhamo yekubvunzwa pasipoti kana kuti ndinofamba nepasipoti yangu. Handifambi nepasipoti yangu nekuti kuCapetown handisati ndasangana nedambudziko rakadaro. Asi kunana Joburg zviriko zvekutoti munhu anofamba nepasipoti pese paunenge uri unenge uchingoshungurudzwa kuJoburg. But kuCapetown hatina dambudziko rakanyanyodaro.
Dai maiwana mukana wokutaurawo nehurumende semudzimai zvii zvamaikumbira zviri pamwoyo penyu zvamaida kuti zvigadzirisike?
Ini ndotoshuvira dai hurumende yatikwanisira takwanisika kutidzokera kumusha kune mabasa. Kutitsvagira mabasa like mabasa ndivati kutongochema nawo tidzokera kumusha asi hatifari kugara kuSouth Africa because tinenge tiri munyika isiri yedu hazvisi kutinakidza.
Kune mamwe madzimai akateerera, pane zvamunoitawo here ikoko kuSouth Africa semadzimai? Munombowana muchiita mubatanidzwa yekubatsirana mabasa kana panyaya dzemari, zvinofamba sei ikoko?
Isusu hedu kuno kuSouth Africa nemamwe madzimaiwo tinoita kukandirana maraundi. Dai kukandirana mari dzemutambo dzedzi ndo zvatinonyanyoita hedu kana kupera kwamwedzi tichikandirana ma1000 ta1000 zvinotibatsira.
Makawanda sei madzimai ari mumukando umu?
Tinogona kuita kana 9 kana 10.
Asi vamwe tinomboona vachichema vachiti dzimwe dzenguva vanozopetsira vabirwa kana kuzonyatsoshaya kuti zviri kufamba sei. Munoita sei kuti muone kuti mari dzenyu dzakachengetedzeka?
Sustinaita nevanhu vekuchechi vekuti havazotirasisi mangwana.
Zvii zvimwe zvamungakurudzirawo vamwe semadzimai zveshingiso?
Tungu tibadzi mai muno mzi mai ndo kushinga. Tofa nungo shinga sewa nukaji. Nekuzi itina mabasa ya mawoko.
Mataura imi nyaya ye kuchechi. Yaka kosha sei kutimunu kana ari kunze kwenyika wani kuwachenda kukereke ni shumesha kadaro se mzi mai.
Hachini chaka kosha chaisu. Utokurudzira madzimai vese ari kunzoko even varume but varume vashoma vanoda zvekunda chechi asi madzimai vese ari kunzoko kuti kunyange muri kunze kwenyika tsvagai chechi yaunopinda zvinhu zvakakosha stereke
kumusha munobva kupi uyezve pane vamungade kukwadzisa here
kwamutare ndinongokwadzisa vanhu vese vakwamutare kuzvimunya ku 30 miles ngoti makadini
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu
Bye-bye.
Chirongo ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Aiwa tinotenda zvikuru Marvelous iko zvinotochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu wedu our lives.
Ndinokutambira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezvematambudziko ari kukonzerwa nekuvharwa kwemigero inorasa mvura muguta reHarare izvo zvakukonzera kuti munge muchiitwa mafashamu muhurukuro yedu Tine mutungamiri wesangano revagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba. Tinogamuchira ine mufaro pastudio 7 vaShumba.
Hunde.
VaShumba, totarisawo matambudziko angadai akauyiswa nemvura iri kunaya. Zvii zvamungataurawo pamusoro pemamiriro akaita zvinhu sevagari?
Matambudziko ari kuwanikwa kuvagari vazhinji munzvimbo zhinji dzinogara veruzhinji umu. Kune nyaya yekuti panze dzimba wagari vazhinjiwo vari kuvhara atingati madreni avo ndomo vanotsvairira marara ndimo zvakare mavari kusvika panguva yekuti vanorima izvi zviri kuita kuti madrens eguta reHarare zvichibatanidza nekusachekwa kwehuswa zvichibatanidza nekusatsakurwa kwemarara madrens aya ari kubva azodzara koita mafashamu anopinda nemukati medzimba kuHighlands chaiko tine vagari vati wandei vari kutizivisa kuti kukangoti naye mvura iya iri kukukura tsvina dziri kubva mumigwagwa ichiunza mumayadhi avo nemudzimba unana kuwadzana extension vanhu vari kuwana dambudziko rekuti dzimba dziri kundomba nemvura zhinji dzakavakwa mudhuze nebani to matambudziko mazhinji atiri kusangana nazvo ndekufa kwemigwagwa kuti migwagwa mizhinji yaita makomba makomba zvekuti wedzi motokari kunyangwe nevanofamba netsoka vari kusangana nematambudziko ekuti pakunenge kuchinaya vanhu vanochapaidzwa nemvura motokari dzinofa pasuspension zvinoyedzera mari inoshandiswa nevane mota kuyedza kuti mota dzavo dzirambe dziri pamigwagwa ukuwo tinotarisa tinoona kuti mukati meguta apo munzvimbo zhinji dzinenge dzakazara mvura vanhu vanomanikidza kushandisa mapavement zvichireva kuti vanhu vane mukana wekudhumwa kana kukuwadzwa nemota apo vanenge vachizvifambira
imiwo sesangano reHarare Residence Trust zvii zvamuri kuitawo kudzidzisa vagari pamusoro pezvamataura zvose izvi
Sangano reHarare Residence Trust ragara rine hurongwa hwekuti panguva yose kubva munandira kusvikira muna zvita kunenge kuchiitwa misangano yevanhu vashoma vashoma mumisha munogara veruzhinji kuwadzidzisa machengetero enharaunda dzavo tichiwadzidzisa zvirimo mubumbiro remutemo kuti mutemo wenyika unomboti kudini panyaya yekuchengetedzwa kwenharaunda Mutemo inomboti kudini pamusoro pekuchengetedzwa kweatinoti mawetlands. Mutemo unomboti kudini maererano nekurimwa mujinga merwizi. Izvi zvose tinoyedza kuwadzidzisa apo tinenge tichiwadzidzisawo zvakare nezvekodzero dzavo. Asi pakudzidzisa uku sekuziva kwenyu hatiri sangano diki diki zvekuti hatizogoni kusvika kune vagari wose tichi kwanisa kuitawo musangano nawo.
Mazuva apera maimboonetseka nekukurudzira nhengo dzenyu kana kuti vagari kuti vabhadhare zvikwereti kukanzuru, vari kubhadhara here?
Dambudziko guru ratatarisana naro muguta reHarare nderekuti watungamiri weguta reHarare weCity Treasury wakaita chibvumirano nevatinoti madebt collectors. Madebt collectors ndokutumira vagari matsamba wachiwashungurudza wachiwaudza kuti munofanirwa kubhadhara chikwereti chenyu chose mukati kwemaawa makumi mana nemasere 48 hours, mazuva mairi. Izvi zviri kunze kwemutemo. Saka kurudziro yatiri kupa vagari ndeyekuti vagari vabvise mari inotangira pa $10 zvichikwira kukanzuru kuripa chikwereti chavo, wachibhadhara mari iyi pamwedzi wega wega, wachichengeta marisiti avo.
Aiwa, vateereri, tasvika kumagumo echirongwa chedu, uye tinokutendai vashumba nekuwana nguva yekutaura nesu.
Mazvita, tinotenda vateereri.
Manga makateerera kune mukuru wesangano revagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndine wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Blessing Zulu.
Tinotenda Jonga. Iko zvino tochimbokupai kambo Madam Boss kubva kuna Leonard Shakata. Ko kambo Madam Boss kubva kuna Leonard Shakata paichimbwaona Suluman Chimbetu Progress chipfumo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vabiti voendesa hurumende kumatare vachiti inofanira kuwanira vanhu dzimba sezviri mubumbiro remitemo. Sangano reApex Council ronetseka nekunonoka kwemhoro yevashandi vehurumende. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Chris Dande, nhau dzechiDebele.